manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 5/2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne studio 7 iri mu Washington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Ton ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mauto anonzi ari kuenderera mberi achishungurudza vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Miri zhonga yoitika kumashonaland west vanhu vachirohwa vachinzi vakavhoterei MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Vanorarama nekutengesa kwamurombedzi mudunhu remashonaland west vanoti vari kudzingwa zvechisimba panzvimbo dzavanotengesera vachinzi havana kuvhotera ZANU-PF musarudzo dzakaitwa nemuvhuro wapfuura. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanozivikanwa kuti vatsigiri veZANU-PF varwisa nhasi vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera nhengo yeMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa vakakunda mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa pamavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika mudunhu reZimba West. Pasvika Studio 7 nhengo yeZANU-PF uye vari vakambofanobata chinzvimbo chamambo Nyamukanga vaObey Nyamukanga vanga vachida kurova vaAmos Mwanza avo vazvidzivirira pavanga vachirwiswa nevechidiki veZANU-PF vanosvika gumi. VaNyamukanga vati ndivo vanotonga pamurombedzi. VaMwanza vapikisana nevechidiki veZANU-PF ava vachiti havarohwe vakapeta maoko avo. VaMwanza vati vakangotanga kurohwa vachinzi vakavhoterei nhengo yeMDC Alliance pamurombedzi.
Inini ndakuona kumana ava ndichipfuura uku vakutondirova mamuri maMDC mamuri maMDC ati mwana idhiwa akataura kuti mwana wese amwana wangu naidhiwa achitaura vatokumana vavayo vakatanga kundirova vakawanda vachindirova vakawanda zvoti vatenda vatadzira chii ndichizvipfuura nerodhi ndipo vatanga kundirova asi chavandirovere chii sandikumbira kuna vanhu veZimbabwe wese vakateerera kuti kana pana nokwakasonbatsirwa ndibatsiro kozi nini andichazondiita sei kozi ndingorohwa nevanhu but asi ndindega ndakavhotera MDC vanhu vakawanda vakavhotera MDC but ini ndindakurohwa asi zvachandikurwerwa chii
vati nemamiriro akaita zvinhu vava kutyira upenyu hwevabereki vavo sezvo vatsigiri veZANU-PF vari kuti vachavapisira dzimba kunyange vakazivisa mapurisa
vatanga kundirova mese mubvumo wanga uchindirova chindikwadza varunditiretena uranzwa na kupisa munhu chakuti chakupisira dzimba chichi zvakawanda zvakutaura abereki vangu asi havasoto safe nevanhu vava achozva chichakuitika nevanhu abereki vangu asisiri safe mai nevanhu vava
asi mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west inspector Clemens Mabwazara vati mapurisa asati atambira nyaya yakadai. Mumwe anotengesa zvinhu pamurombedzi vakizito jere vati vanotengesa vari kudzingwa mumwe nemumwe vachinzi vatsigiri veMDC Alliance.
Mavhenda arongwa vakangonyarara varimo avana kutaura zviri kudzingwa vanhu vanotyo veMDC vari pese pakuona pari kunzi pada kucleva zvokutoti mangwana kunzi kune hondo yakaipa.
Vajere vati chakanyanya kurwadza vechidiki veZANU-PF ndechekuti vanhu vakawanda vakaramba kupfeka zvipfeko zveZANU-PF vachiti hapana chavanowana.
Infact nyaya imwe yatikaakira isu ndei takaramba kupfeka chi matisheti ndakaranzi kuda hembe yemunhu bveta nditore pondo ndiende kubhere kutenga hembe dzangu dzepondo ndifunga zvinhu zvizhinji mazvionera mukoma vanhu vese varapa chakatochara ndovakaungana ezi yakakakasi vada kuita musangano vakuti anzi naNyamukanga muZimbabwe yese nyaya imamo Zimbabwe yese mawindi yese ndiye Zambia pano pazvimba ndopamba kuti MDC
kune dzimwe nzvimbo dzakaita seHurungwe vatsigiri veMDC Alliance vari kushungurudzwawo nevatsigiri vebato reZANU PF kumutasa central kumanikaland nhengo yeMDC Alliance vaozo chitere vanonzi vakatorwa nemapurisa nezuro vachipomerwa mhosva yekupisa imba yenhengo yeZANU PF vakaendeswa kusina ane anoziva. Asi nhengo yakakwikwidza ikakunda musarudzo yemumiriri wemutasa central vatrevha sarowaka vati vachitere vari kumapurisa ekwamutare uye vatuma magweta avo ikoko. Ndakamirira Studio 7 kwamurombedzi ndine Arthur Chigoriwa.
Mauto anonzi ari kuenderera mberi achisungurudza vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kana ore mauto panyaya iyi. Tabata murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwe zviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Zvinhu zvakamira sei vaDewa Mavhinga?
Ibatai muZimbabwe. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vari kutya, vanhu vari kurohwa. Iko zvino mamba kwedza anhasi kuma 2 am kuHighfields, mumusha weHighfields, kune dzimba ina dzine vanhu varohwa zvakaomarara nevarume vanga vakapfeka zvinofukidza kumeso vaine puti hombe dzehondo. Varume vaviri vazotorwa mudzimba idzo kuHighfields kuWestern Triangle, ndokuendwa navo kumasvingo uko kwaboka kufodyo kumakuva iko ndiko vanoroverwa zvakare vachitsikwa-tsikwa vachibvunzwa kuti ko mukuru wevechidiki kuMDC anonzi Mochidziva ari kupi. Vanga vachirohwa vakanongedzerwa kuti mumusoro. Tiri kunzwa zvakanyanya kuti munzvimbo dzakawanda dzekutendarira mazuva maviri apfuura mupanguva dzousiku mapurisa anga ari kurova vanhu zvakasimba. Idambudziko guru kuno nekuti vakuru vemauto vanoti ivo havana mauto avakatuma kuti vapinde mumarukishini, asi tiri kuona vanhu vanenge vaine puti nehanzu dzechiuto vari kushungurudza vanhu. Zvakaoma zviri kuno.
VaMavhinga, vanhu vangada kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika pakati pemapurisa nemauto. Mapurisa ndoanofanira kunge achichengetedza runyararo, mauto anozikanwa nekudzivirira nyika kwete kupinda muvanhu. Chii chaizvo chiri kuitika pakati pemapazi maviri ehurumende aya?
Panenge pane besanwa nekakusawirirana karipo, nekuti pane umwe akakundikana musarudzo anga ari mukuru kuZANU PF anonzi Terence Mukupe akanyora pamasaisai achiti iyeko mungagotumira mapurisa kuti vanopodza mhirizhonga sei ivo imi muchiziva kuti vane ushamwari neMDC. Tumai masoja arakashe vanhu. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti pane kakusawirirana karipo. Zvakarewo mapurisa chaivo mumiririro wapurisa amai Charity aramba vanoti ivo vakakumbira mauto kuti abatsire, asi tikunzwa zvakare munguva muzuva ranhezuro kuti pane mapurisa anogona kudarika zana chairo vakatorwa vakaenda kunzvimbo yemasoja yepomona barracks kwavari kuferefetwa nekubvunzwa sei vasina kukwanisa kumisa kutaridzira kwevatsigiri vavachamisa.
Kupindira kuri kuita mauto uku munyaya dzemamiriro akaita zvinhu munyika kuri pamutemo here semaonero enyu, sezvo muri gweta zvakare muri murwiri wekodzero dzavanhu?
Kwete, hakusi pamutemo nekuda kwezvinhu zviviri kana zvitatu. Chekutanga, hakusi pamutemo nekuti vanhu vakadzidzira basa rekugadzira zvemhirizhonga nezvekuchengetedza mutemo mapurisa, kwete mauto. Chepiri, mauto paakapinda musi waAugust muHarare vakangosvika vachiridza puti vachishandisa chisimba takapfuuridza, nekuti vanhu vavaipfuura vamwe vaipfuura kumusana vachitozvoendera kwavaienda vachibva kumabasa vanga vasina zvombo. Saka masimba akashandiswa akapfuuridza mwero pamutemo. Hazvitenderwi kuti mauto aridze nyere chaidzo mbumburu dzemoto kune vanhu vanenge vachiratidzirawo zvavo. Chetatu ndechekuti iko zvino tinofanira kuona kuti dei mauto anga atobva zvakare mumigwagwa nekukurumidza, asi nazvino varimo havasi kushara kuti uyu ane mhosva kana kuti haana. zvinenge ichingovapamba zvonge munhu wese zvake anenge aonekwa ari mudharaunda anenge achirohwa kana iyo musi wavakarova munhu musi wahwani agasi muHarare vazhinji vavakarova vainge vachizozoendera kumabasa kana kuti kubva kumabasa vasinei nezvaiitika asi hakuna aisiyiwa munzira yemasoja
vamavhinga sezvo imi muri gweta veruzhinji vangada kuziva kuti izvo mutemo unoti kudii kana mauto achida kunzi apinzwe muvanhu kuti vamwe vari kuti izvo mutungamiriri wenyika under section 213 yemubumbiro remutemo wenyika ndivo vane masimba chete asi zvakare hazvina kujeka paripo pari kupuhwawo mapurisa masimba ekukumbira mauto kuti anga achibetserwa
pamutemo zvakatojeka kuti munhu mumwe chete munyika yezimbabwe ane kodzero pamutemo yekutuma mauto mutungamiri wenyika anova pari zvino vamunangagwa kunyange chikumbiro chikauya kubva kumapurisa ngatimboti ichauya chikumbiro chekuti vabatsire chikumbiro chese chinopiwa kumutungamiri wenyika ndiye ega ane mvumo pamutemo yekuzotaura kuti mauto ngaachipinda zvakaitika hazvina anoziva nekuti mutungamiri wenyika ari kutotaura kuti arikuda kuti paitwe tsvakurudzo yekuziva kuti zvakambofamba seiko ndotekutanga chepiri nhasi mauto vakuru vemuuto vataura kuti ivo hakuna mauto akatumwa mumarokesheni zvakare mutevedzero remutungamiri wenyika vachiedza vanotiwo hakuna mauto akapfuura vanhu vakafa asi pane umbombo huzere vanhu vakawanda vakaona zvichiitika vanoziva zviri pachena kuti aiwa zvakaitika ndezvekuti vanhu vanga vaine pfuti mauto
aiwa tinotenda vamavhinga nguva yedu ndo inenge isina kuti mirira kudivi redu zvakanaka mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhi vamavhinga vachitaura vari parunhare vari muHarare nhengo yezanupf mubulawayo vajoseph chuma vanoti hazvina kunaka kuti masoja ashungurudze vanhu asi vachuma vaudza mutungamiri ngomo westudio 7 kuti pane vanhu vari muchiuto vari kuda kusvibisa zita rehurumende
basa ravo nderekuchengetedza runyararo nekumeka shuwa kuti vanhu havakuvadzane but now tichiona kuti like for example video yandakaonaya yemusoja aya akanyatsozotofugama pasi kutopondera futi yake echipfuura vanhu that was wrong even ukatarisa pavhidhiyo yacho kuna umwe musoja wake akatouya echimhanya akatomurova pamusoro apo kuti kutomutsiura kuti uri kuiteiwo because ukatarisa vamwe vese masoja vaifuura mudenga kuratidza kuti aiwa vaingochipidzira chete maorenshoti kuti vanhu vadhisipesi but uyu anga kutorwa kunge atove muhondo chaivo kutopondera vanhu izvozvo hatingazvitendere izvozvo hazvifadzi chose but futi again ukatarisa zvinhu izvi zvinokonzera futi nekuti mukati pevanhu vedu vava vanhu vechiuto nezvese zvakafananafanana so vamwe vacho havasi kufamba nehurumende iyoyo havasi kufamba nemukuru vanogona kuita zvinhu navomo kuita kuti vosvibisa zita remukuru nezita rebato redu rezanupf nehurumende chaiyo chaiyo kuti vovanyatsongofizidza chete kuti zvivangokaurisa saka zvinofanga
kungoroa izvozvo saka naizvozvo muri kuti pane vavengi muhurumende yavamunangagwa zvikuru sei kumauto nekumapurisa uku
ndodaira kuti ndochokwadi riripo iroro kana singade kuhwandirana varipo vamwe vanhu vasingafambidzani nehurumende yababa munangagwa vanoda kuisvibisa vari imomo mukati zvinofanga kutongorora izvozvo because iam sure even odha paakapiwa masoja aya odha yanga rimo papa ndokuti tidzirai vanhu vanhu vadhispese handione kuti vakaipa odha kunzi urayai vanhu fire live bullets kudaro because ukatarisa masoja ese aya aimhanya aya vese vakanowedzera futi dzavo musoro echifuura musoro but hero nzenza hwandi ratoita zvogwada machaiko kunge munhu utori muhondo kutoema chaiko kutopfuura vanhu that's not normal and that ukazvitarisa munhu handirine musoro wake unopisa uchitenda but apa ari kutosvibisa chii hurumende ari kusvibisa mukuru wedu ari kusvibisa even bado redu because handiti vanhu vanoti masoja ndezanupf mapurisa ndezanupf but im telling youti even ukatarisa voting pattern chaiyo chaiyo ukatarisa mapurisa kavanhu haana kutombovhotera zanupf yacho saka kuti woti ndezanpf nepapacho unotoshaya
nengo yezanpf mubulawayo vajoseph chuma vachitaura vari parunhare vari mubulawayo kwakare nantungamiri ngomo westudio 7 Apo MDC Alliance iri kupikisa zvakabuda musarudzo nyanzvi munyaya dzebumbiro remuteme wenyika dzinoti kana MDC Alliance ikakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva vaEmerson Munangagwa veZANPF vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika havagadzwe kudzamara nyaya iyi yapera mumatare Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera
Vaimirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti vari kuronga kuenda kumatare kunopikisa zvakaburiswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC bumbiro remutemo yenyika rinopa vanenge vasina kufara nezvabuda musarudzo mazuva manomwe kubva panoziviswa zvabuda musarudzo kuti vakwidze nyaya yavo kumatare kana izvi zvisina kuitika zvinoreva kuti vanenge vakunda musarudzo vanogadzwa semutungamiri wenyika mukati memazuva mapfumbamwe kubva pazuva raitwa sarudzo vari kuziva zviri kuitika zvakare vari gweta muMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance iri kuenda kumatare mangwana kana chipiri kuti inopikisa zvakaziviswa neZEC
Tichange tichienda Monday kana Tuesday at the very latest. Tiri mushishi izvo zviro kuti magwara acho anyorwe. Zvinodawa nechimbi chimbi nokuti zvine mazuva azvakatarwa kuti tinge tichiindisa. Saka hatisi kuda kubuda mumazuva iwawo. Otherwise nyaya yacho inozopera.
Asi nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo yenyika uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vachitaura senyanzvi yemutemo vanoti kuti MDC Alliance ibudirire panyaya iyi. Inofanira kuburisa humbowo hwemagwaro ekuzivisa zvakabuda musarudzo panzvimbo yega yega yakavhotera vanhu munyika uye magwaro ayo anofanira kufanana neZEC pamwe nevamwe vakapinda musarudzo idzi
kukoti kunoendwa neevidence yaye mav11 mav11 ane candidate yese yanga iri muelection so vachamisa havana mav11 avoeka akasiyana nemav11 ane vamwe saka mukaenda kukoti koti inongoiti ngatone mav11 ane ZEC toona mav11 ana vachamisa toonawo mav11 ana madhuku toonawo mav11 ana vakosana mwoyo mav11 ana vanozoona kuti mav11 atinawo anongozofanana nemav11 ane ZEC handioni iri nzira yavangabudirira
vamadhuku vanoti matare anosungirwa kupedza nyaya iyi mukati memasvondo maviri uye panguva iyi vamunangagwa ndivo vanenge vari mutungamiri wenyika
zvakatonyorwa pasi mubumbiro remutemo iroro vanhu vanofanira kuenda kubumbiro iroro zviri musection 93 nesection 94 yebumbiro remutemo rezimbabwe saka zvingabatsira kuti vateereri vazotora bumbiro nekuti bumbiro rakatenderedzwa kune vanhu vese saka mukaenda musection 94 section 93 yebumbiro remutemo ndinotaurira kodzero yaanenge aruza election kuti aende kucourt ichitaura futi kuti court inofanira kupa answer rei section 94 inochitaura iyo kuti president vanozogadzwa rii saka as long as tichidhila yakuuya kwavamunangagwa uyu anogara aripo
vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vajoima bhenge vaudza studio 7 kuti sekunzwa kwavari kuita MDC Alliance ine umbo hwekuti sarudzo idzi dzakabiridzirwa uye kana umbowo uhwu ukatambirwa nematare bato iri rinogona kubudirira asi vanoti zvinogona kunetsa kana MDC Alliance ikatadza kuburisa humbo uhwo.
Ndinoona sekuti nyaya yehumbo inyaya ichanetsa. Nyaya yekuti ndiani akagara pabhenji inyaya ichanetsa. Wazvibata nza zvose. Ndinoona sekuti kuenda kumatare edzimhosva ndiri pedo pedo nekuti kutambisa nguva. Kana vaenda zvavo vanenge vachizviitira kuti ndozvega zviripo zvavanga kwanisa kuita. Maonero andozviita zvangu kungoitawo zvekuti vanenge vakungoitawo.
Vamunangagwa vakawana 50.8% vachamisa vakawana 44.3% musarudzo yemutungamiri wenyika yaikwikwidzwa nevanhu makumi maviri nevatatu kusanganisira vamadhuku ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Studio 7 ine chirongwa chinotarisa zvakaitika musarudzo. Chirongwa ichi chinopera musi wa 14 nyamavhuvhu. Teererai chirongwa ichi mangwana nenguva dza 2 p.m. kusvika na 5 p.m. pamasaisai anoti 9:09 a.m., 15295 ne 17820 shortwave. Tinenge tichifenyurawo paFacebook yeVOA Shona neVOA Ndebele. Musakanganwe chirongwa chedu chemazuva ose chinotanga na 7 p.m. cheShona uye Ndebele na 7:30 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 604, ne 15460. Vechidiki muriko heroko, yashuka nguwe kuti tichipinda muchirongwa chenyu, chamuno pakurirwa na Evans Zininga we Studio 7.
Wazwa hii mwuri ya Zimbabwe ndino kuchingamidza hii kuchirongwa chesondo rega rega cheve chidiki chatino ya tichikuru kura neve chidiki vegu Zimbabwe wa anosimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Inindini Evans Zininga ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombo rakanaka ndichakupai hurukuro nezvizvarwa zveku Zimbabwe vechidiki vanga vari muno mu America. Muchirongwa che Mandela Washington Fellowship chinonzwa vechidiki ku America. Vachizodzidziswa zvemubato namabhizinesi vari kuno muzvikoro zvemuno muAmerica. Totanga kutaura na mukoma Shupai Steven Mujei, avo vanoshandira hurumende vari kumusha vari mubazi rezvekurima vari mazvikokota wezvezvipfuwo. Tinzwe kuti zvakafamba sei muchirongwa ichi.
Mandela Washington Fellowship kuti Young African Leadership Initiative program ye US government. Inoda kuedza kusimbisa ma leadership training kana capacity building kuvanhu vari kuita mabasa akasiyana siyana muZimbabwe.
Asi muchidimbu chamanyanya kudzidza chii muchirongwa chamafambira ichi?
Tatanya kudzidza kunota haya kunodzidza zve leadership training. Saka tatadzidza so far ndezvekuti sevakomana vechidiki nevasikana vechidiki zvakakosha kuti temuendanisi wakanaka mumabhizinesi akasiyana siyana nemabasa atinoshanda back home in Zimbabwe. Saka being a leadership.
Saka imimi kana madzokera kumusha chamuri kuno chamuri kubva kuno muchiti ndichanoitawo ndechipi kusimudzira nyika yenyu?
Pandakauya kuno chinangwa chandanakanyanya ndatarisana nacho inyaya yekurwisana nenzara. Saka zvandadzidza so far ndezvekuti tine mikana yakawanda kuAfrica yekuti tiedze kusimudzira kugadzirwa kwechikafu kunyanya mareserva vatinoshandira. Saka ndozvandakanangana nazvo izvo zvese zvandadzidza kuno zvoda unoshanda kutiedze kuwandudza nyaya dzekuwanikwa kwechikafu mumamisha medu, which is a very big problem sekutaura vachokuita ikosei.
Regai tinzwewo kuna muzvare Talent Tatenda, avo vanga variwo kuyunivhesiti yekuDelaware muno muAmerica. Tinzwe kuti chirongwa cheyali ichi vakachionawo sei.
Chinhu chandakabatisisa nguva yese yandandiri kuno kuAmerica ndechekuti isusu sevechidiki tinofanha kubata mikana yatinayo mukuita zvakasiyana siyana zvatinoita. Kunyangwe zera ripi tinofanha kumirira zvinhu zvatinofunga, angava maideas atinawo kana kuti zvinhu zvatinofunga kuti zvinosimudzira nyika yedu yeZimbabwe. Tinofanha kuwana mikana yekuti tinokwanisa kutaura zvinhu izvozvo zvatinofunga kuti tisimudzire nyika yedu yeZimbabwe.
Kune mwanasikana kuZimbabwe wechidiki. Mashoko amunga mudzewo ekumukurudzira ndeyekuti kudii?
Mashoko andinotaurira anotarisira kwandiri ndeyekuti zvaunofunga zviri pamwoyo pako kuti inini ndinofanha kuita zvakati. Inini Janet, inini tarisirai chero zvauri nezvamuzvarwa zvawakaitwa, kunyangwe nyika kwawakazvarwa muZimbabwe, kwagutu here, kuBulawayo here, kuRusape here, kwaMutare here, kuDora Pindo, iwewe une zviri pamwoyo pako zvaunofunga kuti zvinogona kusimudzira Zimbabwe. Usazvitarisire pasi, simuka utange kuita zvaunokwanisa kuita kuti uite chinhu ichocho chaunosvira kuti Zimbabwe ive nyika inosimudzirika kana kuti inoenda pamusoro pane dzimwe nyika.
Tinoda kutenda zvikuru kuna mukoma Shupai Steven Majei navanzvadzi vedu muzvare Talent Tatenda kunge vanga vainesu muchirongwa. Vadiwa vateereri, ndokutenda iyo nemi mange muinesu muchirongwa chino. Ndosangana nemi zvakare svondo rinouya apo pandichakuigirai zvechimwe chirongwa chevechidiki anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muno muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuchikamu chechitendero chatinopiwa natanonoka wande weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kuda kutaura naReverend Dr. Ray Motsi veChristian Alliance uye vachidzidzisa paTheological College Harare pamusoro pebasa riri kuitwa nemakereke maererano nezvesarudzo ichangopera mukuitwa.
Sarudzo yatakapedza kuita zuva mashomanana apfuura, kuona kwedu isi vamwe yakanga iri sarudzo yakanga ine tariro yokuti ingapewo mukana wokuti Zimbabwe ienderere pamberi. Asi zvakazoitika zvacho musarudzo imomo nezviwanikwa zvakabva imomo hazvina kuzojeka kuti munhu wese akanga avhota nevaitarisira vanenge vavhota kuti zvatichawana mutsidzo macho zvingasvika pazviri nhasi uno, zvokutoti nesuwo tiri kutokadzi kuti chii chakaitika.
Saka chechi yoita sei nezvakabuda izvi?
Chechi inofanira kuramba yakamira seavo vanokwanisawo kudzikinura nekuyamura kana pasvita mhirizhonga nekutsanzwanana kwakafanana naikoko. Saka chechi haitombofanira kunge ine dera yakarerekera. Chechi inofanira kumira pachokwadi nekubatsira kuti zvinhu zvigadziriswe. Ndo basa redu iroro. Naizvozvo ndinofungidzira kuti dai zvaibvira pakave nekutaurirana, pakave nekugadzirisa zvakakanganisika zvacho, chinongonetsa ndechekuti chokwadi chaicho ndechekuti kana zviri zvinhu zvakatarisirana nekuti mavhotsi haana kuverengwa zvakanaka, panofanonge pakaburitswa umbowo hunoratidza izvozvo kuti mavhotsi haana kuverengwa zvakanaka. Kuti vakaverenga vacho vagokwanisa kuziviswa nokuratidzwa ndopa vakakanganisa. Zvino kana zvisina umbowo zvinotikanganisa nekuti hatizoziva kuti chokwadi chaicho chaicho chiri papi. Chatisingadiwo zvedu ndeche kuurayiwa kwevanhu mirizhonga nemasoja anouya nepfuti dzakapakwa maAK-47 kupfuura vanhu vasina pfuti vasina zvavanga vaita. Izvozvo ndo zvinhu zvisingafanirwa kunge zvichiitika. Naizvozvo huvapo hweami muchivanze munofanira kuva makagara vanhu vasiri vehondo ndo zvinhu zvisingagamuchiriki, uye zvatizive kuti sei zviri kuitwa zviri kuitwa saizvozvo.
Sevanhu vechechi, mambofungawo here zvokuti mugare pasi nehurumende muvataurire zvamunofunga zvinhu zvisati zvanyanyiso kuipa?
Chinongonetsa ndechekuti isisu matauriro edu haafaniri kutaura ari matauriro ari pachena. Zvizhinji zviri kuitika nemachechi asi hazvifaniri kunge zviri zvinhu zviri pachena nekuda kwekuti mamiriro acho akaita nyaya yacho haasi mamiriro ayekuti munhu anogona kungotora divi womirira nedivi iroro. Haisiriyo nzvimbo, chinzvimbo chedu icho, chinzvimbo chedu isu ndechekuyananisa.
Munoudza vatenderi venyu mashoko api?
Mashoko edu ari pachena baba, nashina hapana chinombotikanganisa nekuda kwekuti isu tinenge tiri vanhu vanovimba naMwari. Tinoziva kuti hurumende inosarudzwa naMwari uyezve Mwari ndiye ari mukuru pane zvose zvinenge zvaitika. Naizvozvo tinoramba tichikurudziridza kuvatendi tidai vakaramba vari kuna Mwari uyezve vachivimba naye kuti Mwari ave ndiye anotitungamirira. Mwari apindire kunyange pakakavadzanwa ipapa. Naizvozvo chivimbo chedu netariro yedu iri muna Mwari nekuti Mwari hakundikaneba uyezve Mwari hakanganwe uyezve Mwari hatadze. Mwari anotigonyera nguva dzose, ndiMwari wenyasha, ndiMwari werudo.
Ne mashoko iwayo anobva kuna Reverend Dr. Ray Motsi ve Christian Alliance uye vachidzidzisa pa Theological College muHarare. Ndinokusarisai nemufaro. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Dhabha tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tingatisanganei zvakare mangwana mangwanani na 6 a.m. apo tinenge tichikupai chirongwa chemangwanani. Anokuonekai nemufaro ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku vi.